Mumwe mutorwe na wetu 63 Chat Lab Joy Mutongwizo anga ari kutora misananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Mwe na 3rd Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wena wetu 63 Chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Juau anoti akuvara apo abuda nepahwindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pavapinda mahofisi vangu vachitsvaya kumutora and iye the other guys vangu vachitsvaya kuexplaina kuti he's a journalist akatora kidzo za press card vakada kudonza one of the other guys amunongo forwarda enda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofura dua kakanda chega saka farado and now we're so confused saku tshaya kutiza satazobuda nepa window. So pakutiza ipapo nda chega nkadona and I just experienced a minor cut but taafetika my chest edu and nekumesa.
Mukuru wekambani yetu 63 Chat vana ijomgamu vauza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvinhu zvakafanira kuitwa property ni ya property yavo private property ni
vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa ratomira chese tiri panzi pana basa ririkuitwa masaki ano wese sokumbotaura nemagweta edu kuchocha state tomboona kuti chii vatitambotaura futi nenyika zimbabwe tichiona kuti ngaite sei
kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Excellence Forum vajavule Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madandemutande. Mapurisa ari kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburitswe pamadandemutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 Chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumhangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau, mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 Chat uyewo atora tiyegas canister radonzera muhofisi ye 263 Chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzwa muchitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMichael Chideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.